manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 6/2024 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Dare bato ravaTrump reRepublican Party rinotarisirwawo kukundazve musarudzo dzedare reSenate. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wobatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino kukorokotedza vaTrump. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakunda mutezeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. VaTrump vakwanisa kukunda matunhu akawanda akakosha. VaTrump avasi mutsva wetsambo.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president.
Zvinoda kutenda America nekundipa mukana wekuti ndive mutungamiri wechimakumi mana nenomwe. Ndakamboitawo mutungamiri wechimakumi mana neshanu.
Vamira maawa manomwe kusvika nzvimbo dzanga dzichivhoterwa dzavhara kuti vature mashoko kuvatsigiri vavo.
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to
Yave nguwe kuti musiyane nekuvengana sezvakaitika mumakore mana adarika. Yave nguwe kubatana.
Mutsigiri wava Trump va Steve Maguire vanoti
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel.
Ndinofunga kuti vanhu vaneta nezviri kuitika kunyika. Zvinhu zvose zvawedzera mitengo, zvekudya, mafuta ekufambisa dzimotokari uye dzimba.
Mumwe mutsigiri wava Trump amai Alia Weber vatiwo
I like the 4 years we had under Trump prior and I'm hoping
Ndakafara. Nezvakaitika mumakore mana akatungamirirwa navaTrump uye ndiri kuvimba kuti tichadzokera kumakore iwayo.
Mushure mekunge vaTrump vakunda musarudzo nekuwana mavhoti anodarika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 electoral votes kubva kumatunhu akasiyana-siyana, bato ravo reRepublican Party rabva rakundawo mudare reSenate. Kutsvaga rutsigiro kwange kwakaoma sezvo vaTrump vakapona kaviri vachida kuurayiwa. Asi izvi hazvina kuvamisa kuramba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro. Mumwe mutsigiri wavo muzvare Reni White ainge akagara kumashure kwavaTrump pavakapfurwa kekutanga kuButler, Pennsylvania, anga ariwo kuPalm Beach kumuzinda wavaTrump nhasi.
I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting.
Handifungi kuti rwendo urwu ruchange rwuri nyore. Tinotofanirwa kuramba tichirwa.
Zvanga zvichiita sekuti vatsigiri vaTrump vanga vachiziva kuti vachakunda musarudzo sezvo vaungana vakapfeka nguwani dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana neshanu kumashure uye kumberi dzakanzi mutungamiri wenyika wechimakumi mana nenomwe. Nyaya iyi yatumirwa naCaroline Pressut, VOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika nedzihurumende dzepasi rose mukukorokotedza vaDonald Trump nekukunda kwavaita musarudzo yemutungamiri wenyika. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vakagadzirira kushanda navaTrump mukuunza runyararo pasi rose. VaMnangagwa nevamwe vanhu gumi vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo pamwe nekuita zveuori. Asi vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Vamwe vatungamiri venyika nedzihurumende vatumira mashoko ekukorekedza vaTrump vanosanganisira mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky, mukuru weNATO, mutungamiri wehurumende yeBritain vaKeir Starmer nevamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana kwenyika dzepasi rino vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndoma fambira anofana kuita zvunhu nokuti kushoropodzana hakuna kutanga nhasi, hakuna kuipa. Ndoma fambisirwa inoitwa politics, asi kana mumwe achinge ahwina nyika dzinotarisa muzvinyorwa zvadzo zveforeign policy kuti chinyi chatinofanirwa kuita iki zvino, nokuti hatisisina sarudzo yokuti hatichadi kushanda naye nokuti tanga tisingamudi kuti ahwine. Saka inzira yei yatingati sikwa kutsvaka dzvene ivo vaTrump nehurumende yeAmerica vanozvihwisisa, nokuti vanogona kunge vachizviitavo kune dzimwe nyika kuti mutungamiriri unozohwina handiye wavanenge vachisapota, asi kuitira kudyidzana kwagara kuripo panyika dzakasiyana-siyana hakungaputswi nokuti wapinda tanga tisingamudi kuti apinde. Inzira yokuratidza kuti aiwa tinoremekedza zvido zvavanhu vomunyika.
Tichitarisa ukama hweZimbabwe neukama hungatarisirwa pasi pehurumende yavaTrump, munoona paine shanduko here kubva pamamiriro eukama huripo nhasi pahurumende yavaBiden?
Shanduko ichavapo shanduko huru chaizvo tichitarisa isu mapolisi avaTrump namaRepublican kuti vakanangana nokuti vanoda kugutsa maAmerican first. Zvekare kuAfrica vanenge vane chigumbu vaTrump kubva kare kuti aiwa taisa mari yakawanda kwamakore akawanda foreign aid ya, hatisi kuona kuti chii chiri kuchinja nokuda kwechikonzero cheuori hunenge huriko kana kusakwanisa kushandisa mari dzavanenge vachipuwa. Saka vari kuti ivo vaTrump vagavati aiwa Afrika haichimbozvimirira yoga, nokuti hapana munhu kana munhu wozvake muupenyu ungazombofa akafuma nenyaya dzokupiwa zvinhu navamwe vanhu kana kuti neimwe nyika. Saka zvinotochinja izvozvo nokuti kuna ana vaBiden uku kwakati siyanei, vanga vachinge vaino mwoyo wakatirerukirei kunyika dzokuAfrica vachihwisisa zvakaitagothru Africa sana colonialism ana slave trade zviyaizvi. Asi vaTrump vari kuti aiwa nguva yakwana yokuti Africa ichizvimirira yoga, isu vaAmerica tochimbozvimiriravo toga tichizvitarisa matambudziko edu notira matambudziko akawanda chaizvo anosanganisira zvikwereti zvihombe zveAmerica ichizama kusapota nyika dzokuAfrica nadzimwe dzapasi rose. Asi vari kuti aiwa nguva ngaichimbokwana.
Tiri kuona kuti vaTrump vari kupinda paine hondo mbiri Ukraine neRussia, koitawo Israel neHamas. Izvii zvamungatarisirawo kana vaTrump vave mutungamiri?
Ndinotarisira kuti hondo idzi dzichakasira kupera kudarika kuzokasira kupera kwadzaidero dzaita dai kuri kuti amai Kamala Harris vahwina, nokuti vaTrump ndo tsidzo yavo yavaitaura iyo kuti aiwa hondo dzinofanira kupera. Zvekare tinofanira kuona kuti vaTrump rwendo runo vakamira zvakanaka chaizvo muutongi hwavo, nokuti Senate iri kumaRepublican, House of Representatives iri kumaRepublican. Zvinoreva izvo kuti zvido zvavo mapromisa avo avaringe vakataura kumaelection uku vachakwanisa kuwana mari nezvisungo zvinenge zvichibva kuidzini pambiri dzichiuya kwavari vachipiwa mari vachizviita sokutaura kwavo, nokuti hondo idzi dziri kupambira.
Topeta hedu chirongwa tichitarisa imo muno muAmerica, pane tarisiro ingaitwa here yekuti zvinhu zvingashanduka muAmerica
pamakore mana anotevera? Handioni hombe zvichinge zvichishanduka muAmerica kuti zvingazonzi zvanyanya kudzaka zvakanyanya nokuti hapana nguva yokuti vangachinja zvinhu kuti zvinge zvichifadza munhu wese zvekare tikatarisisa isu tinonatsokuona kuti vaTrump vanenge vachanyanya kutarisisa nokushanda chaizvo kunyaya yeimmigration iyi
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakawanda muZimbabwe nasi vatambira zvabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dare reSenate neHouse of Representatives kunyangwe hazvo vamwe vasina mufaro nezvaitika. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaita sava Kelvin Chikwaka vanoti vange vakatarisira kuti amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vakunde, asi zvakona n'anga murapwa achida.
Iyi sarudzo iyi yabuda tisingatarisire kuti ndo rizauti ingave yakabuda, nekuti tatine hope kuna amai Kamala Harris tichiti pamwe zvichatipopundiso zvemazimbabwe pakuti tinoona sekunge vaDonald Trump vane kaudzvinyiriro yavasinganyatsofarira ruzhinji rwoutema yevachitsigira masanctions anova anotsigirira Zimbabwe.
Asi vamwe vakaita savatinashi museti vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti vaTrump vakunde, vakavakurudzira kuti vabvise zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe gumi.
Apa pachatotarisira kutoti vaTrump vatarisewo chirongwa chezidhera chiyachiya kuti chibviswe, uyezve kuti varambe vachikurudzira vanhu vanoti parubatsiro kuti vaudze rubatsiro chiZimbabwe nenyaya yemadhiraudha tinawo anawo.
America inoti yakatemera vaMnangagwa zvirango izvi nenyaya yekutonga nedemo uye uori, asi hurumende yavaMnangagwa iri kuramba izvi. Murwiri wekodzero dzevanhu vaEdgar Gweshe vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti vaTrump vakurokotedzwa nenyika dzakawanda nguva shoma zvichitevera zvabuda musarudzo inoratidza kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Saka izvi zvidzidzo kune nyika dzakawanda dziri pano pasi kuti vanhu vanofanira kunge vachitsvaga mutungamiri wavanoda vakasununguka pasina kumbunyikidzwa, uyewo prosesi yacho ichiitwawo zvakajeka.
Kunyange hazvo paine kutyira kuti hurumende yavaTrump inogona kuderedza rutsigiro kune dzimwe nyika nemasangano anoshanda akazvimirira, mutauri wesangano rembatanidzwa nemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati nyika zhinji pasi rese dzinogona kurarama dzisina rubatsiro kubva kuAmerica.
Ndopatriotism yekuti tinenge tichitiwo nyika yedu ndiyo inouya chekutanga. Tobvisa zvinhu zvakaita secorruption, tobvisa zvinhu zvakaita se-sponsored violence, tobvisa zvinhu zvakaita sekusarudzana kuti ava vana vekwamai guru ava ndevekwamainini. Zvinhu zvofamba mune zvakanaka tichisimudzira nyika yedu tiri pamwe chete.
Murwiri wekodzero dzevanhu amai Abigail Mupambi vaudza Studio 7 kuti hapana chekunyanya kupemberera nekukunda kwavaTrump. Vati havana kufara kuti mudzimai akundwa musarudzo idzi.
Ini zvangu ndakazvimirira ndakanditarisira kuti pakambopinda mudzimai tione mabatiro emadzimai kuti akaita sei.
Zimbabwe iri pakati penyika dzepasi rino dzinobatsirwa zvakanyanya neAmerica munyaya dzezveutano nechikafu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinotsigira bato reRepublican Party vaInnocent Denda vanoti vari kufara zvakanyanya nekukunda kwaita vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sekutaura kataka mbaita mashuru kuti wanu wanga wachivotera mapolicies kwete wanu. Tinoona uti even the Republican Party yato gena futi even msenate. Nekuti wanu wanga wachivotera mapolicies kuti zwe zinoshandura upenyu hawo. Ndozo zaita kuti wa Trump wawe wachikwanza wanga wachikunda zine msindo.
Nde chipi chikuru cha munga ticha nyanyo donza wanu kuti wanga wachisaruza wa Trump kuti wanga wachizo tungamira Amerika.
Tinoona kuti mapolicies anga achitaurwa nemademokrats mazhinji acho ndeekunyepa ende maelection haahwinwe necharacter nekuti munhu ane character yakadini haisi modeling competition asi kuti maelection zvino zvinosandura upenyu hwevanhu. It's a thing for the community, for the society. Saka zvinoda chokwadi mukati nekuti hatingafarire kuti mapolisi ekuti vana vasikana vaakuti zviti vana vakomana unzi vaakuzviti vasikana hazvinei zvazvinotibetsera musociety. Pane zvinhu zvinove zvakati wandei asi chiri chekunyanya ieconomy nekuti mumwe nemumwe wese anenge achida kuti ikonomi irambe ichishanda mune zvakanaka. Chechipiri tinoona kuti varume vakawanda mukatarisa statistics vari kunzi vavhuta chaizvo. Varume havana kuwirirana nedzinyaya dzanaabortion. Mukatarisa statistics futi mukadzika munoona kuti nenyaya yeimmigration maimmigrants acho kunyanya mahispanish atovhotera Trump acho pagadzirwe system yakanaka yeimmigration. Saka tinoona kuti vaTrump vanga vachikunda mune zvakawanda
asi munoona here vachizozadzisa vimbiso dzose dzavakapa makore mana vanenge vari muhofisi.
Murume wacho anoita inonzi walk the talk. He's a businessman. And 4 years dzavakamboita izvi vakamboedzawo kuita zvimwe. Tinoona vachikwanisa kunyanya izvinezvi nekuti Senate inenge iri kudivi ravo. Saka vanokwanisa kuita urongwa hwekushanda nevamwe.
Pane dzimwewo nyaya dzanga dzichichemwa nevanhu dzakaita sekumutsiridzwa kwemakambani nekuwanikwa kwemabasa muAmerica. Ndezvimwe zvezvinhu here zvamungaonawo vaTrump vachisimudza?
Icho ichokwadi tikatarisa polisi yavo yeAmerica First inokurudzira kuti vanhu vatange mabhizinesi. Ende mabasa emuno ava anochengetedzeka. Saka ndinoona zvichinge zvichizobetsera mune zvakanyanyisa kuti makambani emunomu anga achikwanisa kunge achisumukirawo.
Totarisawo hukama hwawo sehurumende yavaTrump inenge ichizopinda nenyika yakaitawo seZimbabwe. Zvii zvamungatarisirawo?
Zvinogona kushanduka asi zvinoendera nesu nekuti American policy iri pachena. Kweduwo tikamira uori nekuti maamericans vanoti havadi kushanda nevane uori vakanyanya.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinotsigira Republican Party vaInnocent Denda vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMinneapolis kuMinnesota muzvare Comfort Dondo avo vanotsigira bato reDemocratic Party.
Sarudzo yaitika nekuhwina kwaita vaDonald Trump kunoratidzawo ini kuti America haisati yasvika pachinhano chekuvimba kuti vanhukadzi vanokwanisa kutungamirira nyika ino. Takazviona zvakare ana mai Hillary Clinton, Trump achikunda mai Hillary Clinton. Tikuzviona zvakare namai Kamala Harris. Aya ndo mafungiro angu panhau dzekuhwina kwaita vapresident Trump. To be 47th president of the United States of America again for the second time against a woman. Saka tiri kuona kuti America haisati senyika haisati yasvika pakugamuchira kuti munhu vanhu vevakadzi vanokwanisa kutungamira.
Tinoona kuti pane dzimwe nzvimbo dzanga dzakatarisirwa kuti dzichatorwa nebato remaDemocrats asi takaona dzichitorwa nebato remaRepublicans rava Donald Trump. Izvi zvinoreveisa maoniro enyu?
Kunoratidza iko kuti vanhu veAmerica vanovimba kuti Donald Trump anokwanisa kugadzirisa mamiriro kana zviri kunetsa munyika ino.
Zvii zvamungati zviri kunetsa munyika ino yeAmerica zvingagadziriswe navaDonald Trump vebato reRepublican Party?
Ndoona kunyanya zvichisanganisira nyaya dzeikonomi. Bato remaRepublican vakwanisa ivo kunge vari kuhwina nenhau yekuti ruzhinji vatinoti mavoters vari frustrated nenhau dzinosanganisira nyaya dzehondo dzanga dzichiitika kuIsrael apo President Biden naVice President Kamala Harris vanga vari muofisi. Imwe nyaya yandaona yakanyanya kushusha ruzhinji rweAmerica inhau yeekonomi. Vanoti ivo America kubvira Biden president zichitanga mainflation rates akanyanya. Saka ndoona kuti vanhu vari kuvhota vari kuvimba kuti vaTrump vanokwanisa kugadzirisa nyaya idzodzo.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinova nhengo yebato reDemocratic Party muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelous Mutanganya uye weStudio 7 vari muguta reMinneapolis kuMinnesota muno muAmerica. Mune dzimwe sarudzo dzakakosha zvikuru muAmerica, bato rava Donald Trump reRepublican Party ndiro rakunda musarudzo yedare reSenate. Dare iri rine zvigaro zana uye kusvika pari zvino Republican Party ine zvigaro makumi mashanu nemaviri kana kuti nezviviri. Mudare reParamende repasi reHouse of Representatives achiri mangange. Dare iri rine nhengo mazana mana nemakumi matatu nemashanu kana kuti 435 uye kuti bato rinzi ndiro rakunda kuti rive iro rinotonga rinoda mavhoti mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218. Ko sei matare aya akakosha? Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira bato reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya izvakakosha nekuti zvinobatsira vari kutonga especially party sezvati kuona pamaelections kuti ma Republicans atingati pachirungu ma legislative ma controls panyaya dzokugadzira mutemo paanozoenda kuWashington ende uyezve zvakakosha pakuti bato rinenge rine vanhu vakawanda vari muCongress nekuSenate vanokwanisa kuselectawo zvekare anonzi ma committee leadership ana achava achipresider over like maroles ekushepa tingati mutemo yavada kuti igadzwe muno muAmerica ende tichitasowo zvekare the general advantage ndiyokuti vanenge vane atingati ma voting powers yekuti vakaintroduceawo zvekare mutemo muCongress uchazoenda kuSenate zvinhu zvichave nyore kuti mutemo uyoyo uye uchipasa through both chambers or both houses kuti uve uchizopasiswa na president.
Asi tichitarisa nyaya yeutongo hwejekerere hazvinawo here dambudziko izvozvo kuti panenge pasina rimwe bato rinenge richitsiura ririkutonga iri kana kuti machecks and balances aya?
Yeah, zvinogona kuva zvichirerekera ikokoko but America hayo yagara ine masystems akasimba ekuti hapana pachazopasiswa mutemo uchaita senge ungave uchikanganisa tingati the general ability yemaAmericans kuti vakwanise kuva chichallenger because pane machecks and balances anoizoitikawo zvekare anenge achibvawo kumatare ekuti kana pakazoiswawo mutemo unoita senge uri uchikorowo kodzero dzevanhu muno muAmerica vanokwanisa kuva vachiendawo kumatare vachichallenger those types of laws.
Tichitarisawo kwenyu kwamuri kuTexas uku dunhu renyu rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yenhengo dzedare reParamende repasi reHouse of Representatives?
So, Texas ine vanhu vakati kuti vanobva kuno uku ndisiri mistaken vanofa kuvari 38 vanova tiri the second highest dunhu from California inotumira vanhu kuWashington vachienda vanogara ku both ikoko Senate ne Congress.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira bato reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas. Vasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutora mhiko yekutungamira nyika musi wa20 ndira gore rinouya. VaTrump vakavimbisa kuti musi wavachapinda muhofisi vachabva vatanga nekudzinga vari munyika vasina magwaro kana kuti maillegal immigrants. Vakawanda vevanhu ava vanopinda nekuTexas iri pamuganhu neMexico. Kuti tinzwe nezvedambudziko iri, tabata mutori wedu wenhau Ivan Zininga uyo ari kuDallas, Texas, tikatanga nekumubvunza nezvemitemo yavaTrump yekuomesera vanopinda munyika vasina magwaro ava.
Vamwe vandiri kutaurawo navo tichinzwa vari kuti vanoona sekuti vaTrump vanogona kuendeswa kumatare nenyaya iyoyi. Nyaya yavari kunyanya kutaura nezvayo vari kuti vanhu nekuwanda kwavakaita mudunhu irori vanopinda vasina magwaro akakwana nevanhuwo zvavo vagara vari muno vamwe vakatozozvarirwa muno vari kutaura nyaya dzakawanda wanda asi chikurukuru chavari kusimbisa ndechekuti inyaya dzichaita kuti vaTrump vaendeswe kumatare chete.
Tiri kuona kuti rimwe dunhu riri pedyo nemuganhu zvakare iArizona, vanhu vakavhota nezuro vachitiwo panofanira kuti paomeserwe vanopinda munyika vasina magwaro kana kuti maillegal immigrants. Zvakafamba sei kuArizona uko?
Nyaya yakaitika ndeyekuti kwakatovhotwa nezuro nemutemo unonzi Proposition 314. Uchange uchiona kuti mapurisa emudunhu iri achashanda nematare kudzosera vapoteri vasina mapepa kunyika dzavo. Asi magweta ari kuti nyaya iyi ichanoperera kudare repamusoro-soro reSupreme Court, sezvo vamwe vachiti hazvisi pamutemo, nekuti muno muTexas mutemo iwoyu wakatopasiswa. Saka vari kutaura zvakanyanya nezvavo kuti unenge uchakaro dzingiriranwa nawo kuti ubviswe.
Titarisa nyaya yekupinda kwevanhu muAmerica zvisiri pamutemo. Pane zvauri kunzwa, vanhu vangani vakapinda tikapa muenzaniso muna 2023 muAmerica?
Muna 2023 vanoongorora nezvekuchengetedzwa kwemiganhu yenyika yeAmerica veUS Customs and Border Protection, CBP, vakaburitsa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nechidimbu. 2.5 million ndo namba yavanotaura yevanhu vakapinda.
Ko iko zvino zvinhu zvakamira sei panyaya yevanhu ivavo vari kupinda muAmerica vasina magwaro?
Zvinonzi mugore rino ra2024 uwandu uhwu hwakati dzikirei, asi vapoteri vari kubva kune dzimwe nyika vari kuwedzera.
Ndedzipi nyika dzavari kubva Evans?
Zvinosanganisira vana Mexico, vana Guatemala, Venezuela, Cuba, Ecuador neColombia.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans mutori wedenhau ari kuTexas uko anga achienda kunoti atipe mamiriro ezvinhu munyaya dzesarudzo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello Studio 7. Inini ndida kushare pamaelections eAmerica. Ndonzi reason magoda moyo ndiri kuhurungwe kunyadara kuZimbabwe. Ndiri kuda kutaura kuti vagari vemuAmerica vasati vagadzirira kutongwa nemunhukadzi. Wozva tiri kuona zvikuradza kuti vanhu vaenda vanovhotera vaDonald Trump noti kuti vanoda maRepublicans stereki, asi kuti vari kutsvaga kuti kune munhu rumende kupi. Chingangoitika ndechekuti maRepublicans akawinza kandidheti yechikadzi, maDemocrats owinzawo yechikadzi, ipo patichatanga kuona Amerika ichinzi yakutungamirwa nemunhukadzi. Kwete parizvi.
Ina ndione ZANU-PF ine chekudzidza kuAmerica. ZANU-PF haina chekudzidza kuAmerica pamaelection anotwa kuAmerica anoda kwekuti iyo ZANU-PF pachayo inotozviziva kuti kana vakadada free and fair election havahwini. Nekuti kubvira pakafomewa MDC pana 99 ZANU-PF inambobvira yahwina election. Saka kuti vadzidze zvinoita kuona naAmerica kuti vazoita free and fair vanozova kuti vavahwini. Saka vanhu kuti varambe varipo vanofanira kutoti vatotyora kodzero dzevanhu nekuriga maelection zvavakaita zvekubetsera naMozambique. Iko zvino Mozambique hakuchaidzi rinopisa manje zvichikonzerwa naiye munangagwa.
Adiko mose yeZimbabwe pamuri batima nenyika anokwanisa ndifunzi mwoyo. Ai, neniwo ndinonzwa kufara zvikuru kuona vaDonald Trump vahwina vadzokera pachigaro. Zvinhu zvandifadza zvikuru izvozvo nokuti haitoramba achinamata zvikuru kuna Mwari nenhau yaamai Kamala Harris nemadzimai yekukurudza kuti vabvise pamuviri. Zvavati kune zvakawanda zvinodzimai dziviri kwete kuuraya. Saka ai, tinoda kungotenda zvikuru Mwari vakatinzwa. Zvavati vazhinji vabatikana nokuina kaita vaTrump kududzira kuti vanhu vasarudza vanoda. Ndozvitenda zvikuru izvozvo. Saka aiwa, tinofara zvikuru. Aiwa, tinotenda Mwari nekusingaperi. Amen.
Aiwa, idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichikusiyai maoko Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kuLwezi 2024 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump owebandla leRepublican Party unqobe obencintisana layo unkosikazi Kamala Harris owebandla leDemocratic Party ukhetho lokudinga umongameli oluqhutshwe izolo.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
Abe bandla leZANU-PF bathi bafisa ukuthi uMnumzana Trump esule izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zaleli bandla iMelika.
Khangela ukuthi uTrump ube ngumuntu ozama ukuthi akhulumisane labantu, ile foreign policy yakhe enhle kakhulu, even labo Putin ukhangele futhi labo North Korean leader lwana.
Zonke lezi ndaba lezinye eziphathelane lalolu khetho lizazizwa kuwona lo umsakazo. Owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump owebandla leRepublican Party unqobe obencintisana laye unkosikazi Kamala Harris ongumsekeli kamongameli kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngemva kokuthola ama-electoral votes afika phose lawo adingakalayo ukuthi anqobe. Kwasala imicijo emithathu kuphela njalo kulokhe kusabalwa aseleyo. Lokhu kutsho ukuthi uMnumzana Trump ngowakuqala ozabusa engelalungelo lokuncintisa okwesibili selokhe kwedlula iminyaka yama-1890s njengoba esephindela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden ngokhetho olwedluleyo. UMnumzana Trump owamukele ukunqoba kwakhe lamhla ekuseni wabonga abasekeli bakhe emhlanganweni we-rally eFlorida lapho agcizelele ukuthi uzalungisa imingcele yelizwe lakho konke athi konakele elizweni leMelika lona athi uzalenza liqine livikeleke njalo liphumelele. Ibandla likaMnumzana Trump elama Republicans liphindela ngqoba eSenate ngesilinganiso esiphansi esezihlalo ezingamachumi amahlanu lambili i-52 phakathi kwezilikhulu i-100. Impumela yenkundla esingathi iParliamente yeMelika eHouse of Representatives lapho amaRepublicans ayibambe khona ngesiduku ayikacaci. Asebethumele imbiko yokuhalalisela uMnumzana Trump babalisa abakhokheli bamanye amazwe abagoqela inhloko kahulumende weIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu, uMongameli Volodymyr Zelensky weUkraine lonobhala jikelele womanyano weNATO uMnumzana Mark Rutte. Abanye abethule imbiko efanayo ngamazwe eFrance, Bilitane, Russia, Australia, India, South Korea, Japan, Philippines, China, umanyano we-European Union, kanye lamazwe asemhlubulweni we-Asia, lamanye akuzwekazi le-Afrika.
The Voice of America.
Kusenjalo intatheli izindaba ye-VOA uCaroline Presutti obeseFlorida lapho uMnumzana Trump athakazelele ukunqoba kwakhe. Abezindaba abaningi bengakazisi ngempumela yokhetho. Uqoqe lolu daba esilethulelwa nguTabo Kancube weStudio 7.
Umongameli weMelika olandelayo akasuye umuntu omutsha.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your
47th president and your 45th president.
Ngithanda ukubonga izizalwane zeMelika ngokungikhetha ukuba ngumongameli wesi-47 ngemva kokungikhetha okwakuqala ngaba ngumongameli wesi-45.
Owake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump ukhulume labalandeli bakhe ngemva kwamahola ayisikhombisa okuvalwa kwendawo zokuvotela.
It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite.
Soku isikhathi sokuthi sime ukudonselana obekusenzakala eminyakeni emine edluleyo. Soku isikhathi sokuthi sibambane.
Abasekeli bakhe bebelethemba laloba bebengutshikilo bhanqa lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris umka Steve Maguire watshayela ucingo abantu abazinkulungwane ezilitshumi ebakhuthaza ukuthi bavotele uTrump.
I think a lot of people are just tired of what's going on in the country. Just everything's up. Food, fuel, housing.
Ngibona sengathi abantu abanengi sebediniwe ngokwenzakalayo elizweni. Yonke into ikhwelile. Ukudla, amafutha, izimota, kanye le rent.
Uale Weber usekela uTrump eseFlorida.
I like the 4 years we had under Trump prior, and I'm hoping we can get back to that.
Iminyaka emine siphansi wombuso kaTrump yayimihle kakhulu. Ngilethemba lokuthi singathola njalo eminye enjengaleyo.
Ngemva kokuba uTrump ethole ama-electoral vote angamakhulu amabili lamachuma isikhombisa 270 adingakalayo, ibandla lakhe liqhubeke linqoba kuSenate. Ngesikhathi somkhankaso wakhe uTrump waphosa wabulawa kabili. URene White owehleli ngemva kukaTrump ngesikhathi edutshulwa eButler ePennsylvania uthi uTrump kumele aqhubeke ngemibono yakhe okweminyaka emine elandelayo.
I don't think it's going to be easy. You have to keep fighting.
Angibona ukuthi kuza kubalula. Kumele siqhubeke sisilo.
Udaba lolu luqoqwe intatha lezindaba ye-VOA uCaroline Presutti lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7.
Silokhe sikukhetho lweMelika. Intatha lezindaba ye-VOA uTina Train uhlolisisa imbali kaMnumzana Donald Trump kanye lembono yakhe ngelizwe leMelika kudaba elilethulelwa njalo ngoDaba kaNcube weStudio 7.
Impumela yokhetho ziveza ukuba uMnumzana Donald Trump oleminyaka engamachuma esikhombisa lasitshiyangalombili uzabuyela eWhite House esiba ngumongameli weMelika kwesibili. Njengomnumzana Grover Cleveland kuminyaka yama-1800 uTrump uba ngumongameli okwesibili ngemva kokuphuma kulesi sikhundla kukhetho olwedluleyo. Waba ngumongameli wesimachumi amane lanhlanu 45 njalo useza kuba ngumongameli wesimachumi amane lasikhombisa 47. Ukuze sisise ukuthi ubukhokheli bukaMnumzana Trump obuza kuba bumenjani kuqakathekile ukukhangela ubukhokheli bakhe ngesikhathi engumongameli okwakuqala kanye lemibiko yomkhankaso wakhe. Udaba lemingcele ludaba oqakathekiswa ngumnumzana Trump njalo uhamba ngendikimba ethi America First. Ngomnyaka ka-2017 kusanda kwedlula amalanga esikhombisa ecotshiwe, uTrump wamisa ukungena eMelika kwezizalwane zamazwe esi-Islam ayisikhombisa okwamalanga angamachumi ayisitshiyagalolunye.
I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here.
Ngizafaka indlela ezintsha ezokumisa ukungena eMelika kwama-terrorists okholo lwesi-Islam. Asiwafuni lapha.
Kumkhankaso wakhe lonyaka uTrump ukhulume ngokuvikelwa kwemingcele yelizwe utshele abasekeli beNorth Carolina ukuthi uza kuthini kumongameli omutsha oweMexico.
I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25%.
Ngizamtshela ngosuku lwami lwakuqala ukuthi nxa bengamisanga ukungena kuleli kwezigangi lezidakamizwa, ngizafaka umthelo we 25% kukho konke abakuthumela eMelika.
Ngesikhathi engumongameli uTrump wafaka umthelo kumpahla evela eChina njalo ukhanya engasoze aguqule indlela asebenza ngayo.
They've really been hurting us. It's so ridiculous. They end up closing, everybody loses their job. Then they make it in their country and then they send it back to us with no tax.
Bayasilimaza bagcina bevala amabhizimusi wonke umuntu ebeselahlekelwa ngumsebenzi kuleli sebelungisa limpahla elizweni labo beyithumela kuleli kungela mithelo bengabhadali lutho sicina silahlekelwa inkampani imisebenzi lakho konke nje.
UTrump wakhupha eMelika kusivumelano se-2015 Paris Agreement okuyisivumelano esilisa ukuguquka komumo womkhathi lokunye.
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Ngakhethwa ukumela izizalwane zePittsburgh, hatshi ezeParis.
UTrump uthi uzagxile ekulungiseni amafutha eMelika.
We're going to first day, first hour. We can do many things in the first, but first, we're going to drill, baby, drill.
Ngosuku lwakuqala, siza kwenza izinto ezinengi. Siza qala ngokugebha amafutha.
Ngumbuso wakhe owesibili umnumzana Trump wethembisa ukuvikela ilizwe ukwedlula obekusenziwa ngumongameli Joe Biden kuminyaka emine edluleyo. Udaba lolu oluqoqwe intatheli izindaba ye-VOA uTina Trin lilubalelwe yimi uDaba Kancube owe-Studio 7.
Ukuhlaziya impumela yokhetho lolu ngokujulileyo, sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Hayi, usenqobile uDonald Trump, usenqobile, kodwa ke singasho ukuthi ukunqoba kwakhe okokuqala akumangalisa kwethusi, ngoba vele uma kade ulubuka lolukhetho, bekulukhetho akade bebambene khona ngehluthu nomama uHarris Kamala. Ukunqoba kaDonald Trump, ngicabanga ukuthi kuma-America amaningi, singasho phela ukuthi amaningi ngoba ukuze anqobe ukuthi usevotele abantu abaningi. Kusho ukuthi ukubusa kwakhe lokhu okwakuqala kwathandwa ngama-America, ikakhulu laba abalapha phansi, abantukazana base-America. Njengombani siyamuzwa namanje, esamukela ukuwina kwakhe, uye wagcizelela lokhu akade vele kukhuluma esakhankasa ukuthi enye yezinto azokulwa nazo kakhulu yikuvimba abokuhamba abeza kuleliyanizwe ngokungekho emthethweni. Uthi abangenayo abangene, kodwa bengene ngendlela ezisemthethweni. Sizakhumbula ke phela ukuthi America ingumakhelwane neMexico nobukhulu beSouth America. Abantu kumazwe adla imbuya ngothi laphayana eSouth America, abantu bakhona baphephele America. Ngicabanga ukuthi ngenye into oyibonakala abantu beAmerica beyamukela kakhulu. Bunakho nje ukuthi kwezomnotho uzobhekela kakhulu izwe leseAmerica ukulithuthukisa, ukwakha amathuba emisebenzi.
Ungathini ngokunqotshwa kukaNkosikazi Kamala Harris le kusasa yebandla lama-Democrats?
Kunqobo yentando yeningi, msakazi. Kukhona onqobayo, kukhona onqotshwayo. Sokumele bavuke, bayithathe, bazithintithe, bangene ensimini, baqale ukulungiselela ukhetho luzayo. Ikuthi izwekazi lase-America, United States, lingelinye lamazwe okuthiwa aphucukile emhlabeni. Asikaliboni litshengisa ukulungela ukubuswa ngumuntu ongumama njengamaNgisi, njengamanye nje amazwe ambalwa la e-Afrika aseke aphathwa ngabantu abangomama. Sizakhumbula ukuthi umama uHarris ungowesibili ukugaxela ubumongameli be-America kulandela umama uClinton. Naye aluluza ukhetho kuthenjiwe ukuthi angasalunqobe. Nomama uHarris bekunjalo, noma nje kade kusondelane kakhulu, kodwa ke amathemba lawo kade khona, kade makhulu futhi kulandela ukuthi uDonald Trump ubenamachaphaza amaningi. Kuyabe kulapho ukuthi ma umama uHarris efuna ukuzama futhi ama-democracy emeseka, usengaphinda angene ensimini, uzobe sengena esengcono kakhulu.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcweti ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ese Johannesburg wele South Africa. Selokhe sikukhetho lwemelika abebandla leZANU PF bathi bafisa ukuthi umnumzana Trump esule izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU PF yemelika ezigoqela umongameli Emerson Mnangagwa yena owethule umbiko lamhla esenzela umnumzana Trump amhlophe ngokunqoba kwakhe njalo ethembisa ukuba eleZimbabwe lizimisele ukusebenza kuhlelele emelika. Umongameli Mnangagwa uthe umhlaba udinga abaholi abanengi abamela izifiso zabantu. Kambe umnumzana Trump lakho na ukwesula izijeziso lezi njengoba engakwenzanga lokho kuqala aze engene embusweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule ngalolu daba.
Abantu sebekhulumile, ilizwi labantu ilizwi likaNkulunkulu. Ukukhuluma kwabantu ukukhuluma kwaNkulunkulu. Ngisitsho lokho umbuso kaBiden. UBiden ube nguHarris, uHarris ube nguBiden. Sibabonile ekuthi bayibone kangakanani eGaza. Into abayenze leIsrael, beniki Israel imali, beniki Israel izikali, izikali zokuyabulala insane, izikali zokuyabuyela omama nabantwana, abantu bangalacala, bangalambhubho, bangalani 40 something thousand. I think 90 something thousand abangalazandla, bangalani, abahawula abantu. Kuyamangalisa lokho. Mina ngiyakubongela kakhulu ukunqoba kukaTrump. Bengulindele, bengukhulekela ukuthi uTrump angene alungise. Umunye kuphela umuntu ongayenza kube lokuthula lapha emhlabeni nguDonald Trump. UDonald Trump nguyoza misimpi Ukraine. Nguyoza misa konke into zeGaza lezane zokubulala abantu kade kusenziwa abathakathi labo Biden. Laba labanye babo Harris laba. Bevumela, besitshe njalo bese bephinda becela ukuthi abantu babavotele. Abantu beAmerica bathe ayisikho. Wakwababona ngapha ama-presidents bezama ukuvalela uTrump. UTrump wakwadutshulwa, wayenziwana empilweni yakhe bemvalela phandle bezama ukumbopha. Kwehlule konke khonokho. Abantu bathe ayisikho. Ngakho ke wakwambona ngapha umuntu othi nxa ekhankaselwa, ayekhankaselwa ngamafona former president. UHarris bese ezikhwameni zabo, esikhwameni sika-Obama, nesikhwameni sika-Bill Clinton, nesikhwameni sika-Biden. Njalo wayengazange Nkomo akhethwe kuparty yakhe, wayimphozwa, akuzange kube lama primary elections.
Udaba lobudlelwano beZimbabwe leMelika ubona kusiba lenguquko yini njalo izijeziso ezetheswa uMongameli Mnangagwa labanye bakhe ubona zilakho ukwesulwa na?
Khangela ukuthi uTrump ube ngumuntu ozama ukuthi akhulumisane labantu, ile foreign policy yakhe enhle kakhulu, even labo Putin, ukhangele futhi labo North Korean leader lwana. Bonke nje bona abana abantu akade bexwaywa yi-America kakhulu, bebaxwaya, bebezama ubaxwaya, kodwa ngileqiniso ukuthi lethe ukuthula uTrump ubefinyelela kubona abo bantu. And ngileqiniso ukuze kuzamncedisa ukuthi aqede le mpi ye-Ukraine ngokufinyelela kwabantu nikuhle abanyabo Putin labo North Korean leader. Then ngokunjalo ke iZimbabwe ungakhohlwa phela Nkomo ukuthi oBiden laba nguye umnikazi wezidera nalwana ubaba nalwana. Ubaba nalo kade bulala abantu eGaza. Nguye umnikazi wezidera kanye. Nguye abacraft izidera iyiya ivalela phandle eZimbabwe. Ngokunjalo njengoba kade si uvela uTrump uvele njengoba semdilizile uTrump umuntu umnikazi wezidera. Simtshayela ihlombe uTrump ukuthi uzakukhangela kuhle umumo weZimbabwe. Asikhangele kuhle. Awuhlolisise kuhle. Asincedise ukuthi lathi sibe khona sibalwe nxa efinyelela ngaphandle engasikhethi. Njalo adilize ububi bonke lokwakwenziwe ngoBiden. Lo mbuso wabo. Leqiniso uTrump ngumuntu oyabe gqibela amagodi wonke ladalwa ngabo Biden nabantu babo.
Lowa ke ngumnumzana Believe Kaule ilunga lebandla leZANU PF obexoxa lonto ngabeli Nkomo we Studio 7. Sixoxe njalo lesikhulumeli selinye lamacele ebandla eliphikisayo leCCC umnumzana Promise Mkhwananzi.
Akulo kunye singakukhuluma ngale mpumelelo ngibona kwethu thina bona ngani intando yezivalwane zeMelika ihlonitshiwe yenzakele emgceke okuyikho esikufisayo ke emazweni wonke jikelele ukuba nxa abantu bekhetha benelihle ukukhetha abukhokheli babo bengethuselwanga bengafoswanga bekhetha ngentando yabo ngezifiso zabo.
Ele Zimbabwe kukhona yini ongathi likufundile kumbe elingakufunda kundlela ukhetho lweMelika oluqhutshwe ngayo?
kunenge singakufunda kunenge kumele ngathi akufunda ngesikhathi eside imbali yethu yonke ngesikhathi sokusebenzisa liberation struggles lela ukuthi uzulu weZimbabwe lelise ukhetha-ke ubukhokheli bakhe ngentando nangokufika kwakhe kodwa akasifundi ngoba sithanda izikhundla asifuni ukuthi sibe le-election e-free and fair yikho-ke sihlala sibe ema-problems esihlangana nawo eZimbabwe kodwa kunenge nje okufundekileyo kukhetho lolu ukuthi hhayi iloba angazi bakhulume ungabona abaningi bekhuluma ngisithi hhayi utrump uzaziwa kodwa unqobile ngokuthi abantu bekwazi into ebeyifuna emelika lokhu akulani lokuthi thina ngapha eZimbabwe sicabangane besifunane asikho kwethu kwethu kwamukela oyabekhethiwe elizweni lonelo njalo ekhethwe ugceke ekhethwe ngentando lengezifiso zikazulu walelo lizwe hhayi ukuthi fike khona-ke ungenele ezindabeni lezi njengalokhu esibone kusenzakala eZimbabwe-ke ibandla lezam lizama ukungenela kukhetho lweBotswana, eZambia, eMozambique, eNamibia, nsona nsoforth. Konke lokhu akufunakali kumithi fuze kumithi.
Ungathi yikuphi okumqoka, okubili kumbe okuthathu iZimbabwe emele ikufunde kukhetho lweMelika?
Ambona ngokuqakatheke kakhulu ethi kubone laphana ukuthi ukhetho luhambe emgceke akula kukhonona wonke umuntu bekhangele njalo ungakhangela-ke i-population evota e-America kule more than 160 million voters ku-voters roll yevo thina lapha sibe 6 million kodwa thina kuthathela iviki-ke ukuthi sikhiphe-ke ama-results alolu khetho ukujenisa ukuthi kukhona kuyabe kuphekwa ikhona ingozi eyabe iphekwa ikhona ingozi eyabe ilungiswa kufuze kuphela ama-elections kufuze kuphela ama-results asakhulunywe khonapho wonke umuntu ekhangele wonke umuntu ekwazi njalo kungabi lokukhona naye ukuthi ama-results lawa aphekiwe kumbaphanjaniswe yilabo abangafuna ukusuka ezikhundleni ababe bengakhethwanga kuhle.
Siyazi iMelika yethesa umnangagwa labanye bakhe izijeziso. Singabona kusiba le nguquko yini kubudlelwano beMelika leZimbabwe mhlawumbe izijeziso lezi zisesulo?
Okuqakathekileyo kumele sikucacise ukuthi izijeziso lezi azikho lapho ukuthi zijezise ilizwe leZimbabwe zijezisa abantu kumbe bangumevela sakwasebangaki abayibo-ke abethethwa icala lokuphazamisa-ke amalungelo abantu beZimbabwe nokuphazamisa ezenotho yeZimbabwe and futhi ukuthi le ubudlelwano lobuze buguquke akulangile nguquko ese-America kumele inguquko iqalisele eZimbabwe kube lokuguquka ekukhokheleni esikwenzayo kube lokuguqula ekulandeleni imithetho yelizwe lethu thina esazenzela yona yikho ukuthi-ke amazwe azinga-amerika amelisa ukudlisana lakhe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumelise elinye lamacele ebandla eliphikisayo le-CCC obexoxa nontungameli Nkomo we-Studio 7. Ngesizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abayithumele nge-WhatsApp ngokhetho lweMelika.
Studio 7, njani basakaza abahle. Ye, bengithi ndidlulise ukubongela uTrump njengalokho sewudlela umhlanganiso walunqoba ukhetho. Kuhle kakhulu, uzokwazi ukuthi alibuselela lizwe lase-America. Lakithi leZimbabwe kusesenzima, ngicabanga ukuthi uzobuya futhi esifakele amanye ama-sanctions ngoba umnangagwa lokhe beqhubeka ngokuba ngondlova iphikiswe. So uTrump hayi indoda eqinileyo, indoda ekwazi ukukhuluma, ekwazi ukubeka izinto. Simbonile edutshulwa amahlandla singamabili wasurvive. So hayi siyambongela, siyambongela kakhulu, siyambongela. Kodwa besicela ukuthi lakhona lisisakazele indaba zangapha i-Afrika lakhe. Siyabona eMozambique lokho kusaliwa since kwavotwayo, kodwa lelo indaba zakhona sizithole, sizizwa ngapha langapha. Sithanda ukuthi lakhona lizethule kwi-Studio 7 isazisele zona ukuthi eMozambique kwenzakalani nangapha komakhelwane eBotswana.
Ku-Studio 7 linjani? Ku-Studio 7 linjani? Ye, ngike ngabona libhale ukuthi abafisa ukukhuluma mayelana ngamavoti awe-America bakhululekile. Ye, siyakubonga kunoko basakazi be-Studio 7. Yinto eqakatheke kakhulu ukuthi lilobe umbiko onje. Mina nxa ngibona la ngingazi njalo kumbe kuyatshana ukubona. UTrump angithi uke wadliwa nguJoe Biden. UTrump kuyenzakala ukuthi wayekhitshwe ngendlela ezingayisizo ngoba ngisike sekusizwa ukuthi kukekho phala ungasathazwanazwananani isesula sokuthi ngiqili kodwa hhayi kuthina kuphelile.
Studio 7 phambili ngoTrump, phambili ngoTrump. Ama-Democrats and aspenda imali eziningi millions and millions by ama-billions ezimpini. Hatch, no. Spend his money ezinengi, billions and billions. Kwindaba yezitabane le itwa i-LGBTQ. UTrump ngesikhathi sakhe kazange akwenze lokho. And anzange ngimuzwe ekhuluma ngakho ukuthi uzakwenza. Njalo ngamzwa vele indaba yezitabane le ecriticize. Khathesi bafuna ukuthi indaba yokukhupha izisu ibe semthethweni. Asobani bokuvotelwa la. Njengathi i-Africa vele khona okuvele okwizinto okunjengalokho avela kungenelani le mpilo yethu e-Africa. Ngesizathu sokuthi i-America ile influence emazweni amaningi. Loko izinto okunjengalokho, no, Trump must come back to lead America. Basopanda.
Yeah, Studio 7, Studio 7, ingabe linjani? Basakazi labalaleli. Besicela ke lisifakele indaba zakithi. Ngilisifakele indaba zakithi ke sizwe indaba zakithi ngapha. Sesidiniwe ngabo Trump labo. Hey Trump, Harris, idatha liyaphela. Ngilinyozi la ulanto izwayo yakini. Trump, hey Harris, kadezi bunje bekuvote eBotswana komakhelwane lapho. Kwabo ngukukhulunywa kanye. Kwadlula asizwanga lutho ukuthi kwenzakalani kodwa nini umongameli wemfana omakhelwane.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono nge-WhatsApp ngokhetho lweMelika. Yebo-ke silokhe sikukhetho lweMelika lapha ecingweni silo mnumzana Tim Muringai, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Muringai.
Ngiyabonga.
Siyabona ukuthi ngempela sokuzelwa qhutshwa ukhetho njalo usenqobile umnumzana Donald Trump, ungathini ngalokho?
Hayi vele lokho, I think it was a hard task unkosazana Harris ngoba she had 100 days to campaign after umnumzana Biden laphana ebele ngathiwa he was sick or a situation. So yeah, vele bekukhanya from the beginning, but ngama months aphelile lapha ukukhanya ngathi unkosazana Harris ube se donsela phezulu layo ukuthi anqobe.
Yes, siyabona ukuthi yena-ke unkosikazi Kamala Harris lokhu nje ethule ngayithula umbiko wakhe, ungathi lokhu kulungile yini kumbe kukhona abasakuqoqa njengebandla kumbe kumele ukuthi ngabe dala emukele ukuthi unqotshe?
Hayi, okunye kuyabe kukhanya ngayo kuthiwa ama-pollings ayephuma laphana bahamba njani and bekhulumelana inside the camp ukuthi bangathatha liphi ithuba, but hayi okwakathesi uNomzana Trump senqobile ngokubona kwami.
Ye, nxa sikhangela-ke yena umnumzana Trump, kuyini esingakubona-ke ngombuso wakhe olandelayo? Njengoba abanye babesithi uyethusela, abanye kodwa bayamthanda, wena ubona kusenzakalani embusweni wakhe?
Laphana aza angene ngo-2016, ngathiwa kwakuludlakele oliningi in a lot of things, but kathesi izinto azikhulumayo in terms of uphazamisa a lot of things lama-project 2025 lana lapho sisiyabe sesikhangela sibona ukuthi kuzihamba njani, but umlomo ugcwalelwa ngumfula, so sizabona ukuthi kuzihamba njani.
Yebo-ke sibonge kakhulu ingcwethi ecubungula ezombusaze umnumzana Tim Muringai, sikhuluma laye khonapha ecingweni ese-Ohio khonapha eMelika. Yebo-ke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla lapho esixoxa ngokhetho lweMelika-ke kulandela ukanqoba kukamnumzana Donald Trump we-Republican Party enqoba omunye wakhe unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party. Ngakagqibi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Sizwe okuningi ngokunqoba kukamongameli kwamnumzana Donald Trump wayengumongameli. Sezwa-ke lo mlando wakhe, la mazwi akhe esemukela ukunqoba kwakhe. umongameli Emerson Mnangagwa labanye abakhokheli bamazwe omhlaba bethule imbiko behalalisela umnumzana Trump ngokunqoba kwakhe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.